Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 nyamavhuvhu 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare repamusoro nezuro rakaramba nyaya yekuti chichemo chebato reTCCC chekuti nyaya yemagwaro ekuvhota ikurumidza kunzwikwa nedare. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti mitemo yezveupfumi yakadzikwa neReserve Bank of Zimbabwe kubva pakutanga kwegore iri kukurudzira yega kuti nyika ichishandisa mari yekunze. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vapomerwazve dzimwe mhosva 41 dzine chekuita nekuda kumanikidza vanhu vanoona nezvesarudzo mudunhu reGeorgia kuti vati vainge vakunda musarudzo dzemuna 2020. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vemamwe mapato anopikisa vave kutarisirwa kupinda musarudzo svondo rinouya vasingaone zviri mugwaro revavhoti kana kuti voters roll mushure mekunge dare repamusoro rati chikumbiro chavo chechimbi chimbi chakakwidzwa neTCCC chekuti gwaro revavhoti riburiswe hachina kudzamu hwekuti chinzwikwe nekukasira nedare. Izvi zvakaitika mushure mekunge munyori anoona nezvesarudzo muTCCC vaIan Makone vakwidza chikumbiro kudare repamusoro reHigh Court vachida kuti ZEC ibudise gwaro revavhoti uye gwaro rekupedzisira renzvimbo dzekuvhotera dzesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu 2023. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata sachigwaro weTCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora kuti tinzwe maonero avo.
Hongu, tanzwa zvataurwa neZEC kuti yaramba nhasi zvakare kuti tipiwe voters roll, TCCC nemamwe mapato apiwe voters roll. Tiri kuona kuti ZEC iri kuramba ichityora mitemo yenyika. Mutemo wenyika, bumbiro remutemo wedu weZimbabwe, rinoti munhu wese ari kupinda musarudzo idzodzi, kusanganisira chero neniwo ndakanyoresa kuvhota nevamwe vose, uyewo zvikuru sei President Chamisa, TCCC vane kodzero yekupiwa voters roll kuti varione riri mumutoo unokwanisa kuchinjwa, mutoo unokwanisa kuonekwa nekuongororwa zvakanaka. Taona ZEC ichiramba kupa voters roll iroro kumapato. Tatarisa kuti vaIan Makone vange vanyora vaenda kumatare edzimhosva vachitaura ivo kuti ikodzero yavo, ikodzero yeTCCC kuti tiwane voters roll iroro.
Imi sebato matambira nao sei nechimiro ichochi?
Izvi tagara tichizviona kuti ZEC haisi kushanda yoga, iri kushandiswa neZANU PF, iri kuudzwa zvekuita neZANU PF. Iyo ZANU PF inaro voters roll, asi ZEC haisi kuda kupa mamwe mapato voters roll. Unobva watongoona kuti iri kutongera favor. Izvi kutyora kodzero yevanhu vose vari kupinda musarudzo dza2023.
Pane pamwe here pamungaanongedzerewo muchiti apo pari kutyorwa kodzero dzevanhu apo?
Takaona zvakare ZEC ichityora kodzero dzavakasikwere, ichivarambidza kuti vave munhu anovhoterwa pasarudzo ya2023. Tikaonawo zvakare ZANU PF ichida kutyora kodzero dzevanhu dzevana veBulawayo. Vakuda kutora vanhu vedu 12 kuti vasapinde musarudzo dza2023. Saka unongoona zvese zviri kuitika izvi kuti kune bato riri kutya kuzvambaradzwa, riri kutya kudyiwa musarudzo dza2023. Saka vakungotsvaga uta mugate, vakutsvaga kuda kuona kuti vangawande here asi vari kuhwanda nemumwe nekuti tiri kuvaona zvese zvavari kuita kubira kwese kwavari kuita tiri kukuona kubira kwavari kuda kuedza kuita tiri kukuona
zvii zvamuchaita imi sebato zvinoita kuti sarudzo irerekerewo kwamuri
tina president vechidiki vakagwinya vachamhanya vachibva kumashure vagonopfuura vaemarson munangagwa vachimhanya mumakomba asi vamunangagwa vachimhanya pakaiswa tara pakatwasuka vachamisa vari kumhanya vachisvetuka waya vachisvetuka zvinosvetukwa asi nekuti ndevechidiki uyewo kuti vari kukurudzirwa vari kupembererwa nevanhu vakawanda vachamhanya kusvika vanohwina resi ya2023 tichaidya ZANU PF zvisinei nezvavari kuita izvozvi musi musi waAugust 2023 ZANU PF inenge isisipo pachinzvimbo vaEmerson Munangagwa ngavachitotanga kutsvaga upoteri kuna naChina nanaRussia nekuti vana veZimbabwe tashinga kuti tiise hurumende inoda vanhu
avo vange vari sachigaro veTCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota naEvans Zvininga weStudio 7. Vana mazvikokota munyaya dzezveupfumi vanobvumirana kuti mitemo yakaoma yakadzikwa neReserve Bank of Zimbabwe kubva kutanga kwegore rino richiedza kusimbisa uremu hwedhora remunyika yakakonzera kuti zvive pachena kuti yave nguva yekuti Zimbabwe ichishandisa dhora rekunze. Nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Moyo Mutambasere vanoti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvikuru kubva mumwedzi waGunyana vachiti icharamba ichikwira.
Zviri kureva izvo kuti pare zvino tiri kuona isusu kuti muekonomi muri kuwanda maUS dollar. Ndiwo takatarisana kuti mari dziri kuiswa mumabhengi, mari dziri kudarika nemumabhengi edu. Tiri kuona kuti mari idzi dzakawanda kazhinji anenge ari maUS dollar. Asi tichiona kuti maZimbabwe local currency madeposits ari kusvika ku20% kwemari yese iri kusiiwa mumabhengi.
Chii chiri kuitika apa amai Mutambasere? Zvichakonzerei izvi?
Izvi zviri kutitaurira kuti nyika yedu iri kuenda yakanangana neurongwa hwedollarization. Kunyange avo vanotarisa zveupfumi hwenyika ivo vari kuramba vachitaura kuti ngatishandisei zvese Zimbabwe local currency neAmerican dollar. Asi pare zvino tiri kuona kuti mari iri kuwanika, mari iri kushandisika imari yemaUS dollars.
Chii chakanakira vanhu apa uye ndezvipi zvinofanirwa kuitwa nehurumende?
Zvinenge zvakanaka kuti zvatave patiri iko zvino hurumende ichitanga kutarisana neurongwa hwekuti senyika tichishandisa madhola, so that hatirambi tichirasa mari nenyaya yekuti pare zvino takatarisana kana kuti nechirongwa chekunzi vanhu vari kutengeserwa magold bagged digital coins, awo ari kutengeswa nemari ishoma. Vachiitira ivo vehurumende vari kuti vari kuzviitira izvi nekuti vanhu vanofanira kuchengetedza value yemari yavo kana iri maZimbabwe local currency. Asi kana tichiona isusu kuti voruzhinji kana kuti mari izhinji iri musystem maUS dollar, zvinotiratidza kuti urongwa uhu hausisiri necessary kuti tirambe tichirasa mari nenzira iyi, tirambe tichirasa gold yenyika nenzira iyi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Moyo Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Mamwe mapato anopikisa anonzi abuda muchibvumirano chekutsvaga rutsigiro murunyararo pasina mhirizhonga, achiti vatsigiri vavo vari kuramba vachirohwa uye misangano yavo ichipindirwa nevanonzi vatsigiri vebato reZANU PF. Mutevedzeri wavanoona nezvesarudzo muTCCC amai Elden Shiriedenga vanoti bato ravo rakasaina chibvumirano ichi netarisiro yekuti zvinhu zvichafambiswa zvakanaka, vachiti asi hazvisi izvo zviri kuitika.
Sebato rinokoshesa runyararo munyika takaona zvakakosha zvikuru kuti tisaine peace pledge kuti tiratidze vanhu vemuZimbabwe nevedzimwe nyika kuti isisu tiri bato rinokurudzira runyararo, tiri bato risingade zvemhirizhonga. Asi zviri kutika chamadza mazuva ese, tiri kuona nyaya dzevayolensi dzichikwira, vanhu vachirohwa, vanhu vachivhundutsirwa kusvikira vamwe vachitopondwa, vachitofa seizvo zvakaitika kuGlenview 7 mavhiki apfuurawo. Saka apa ndizvo zvinototinetsa kuti vamwe vedu vakasaina gwaro repeace pledge, they are not committed to peace. Saka apa ndizvo zvinotonetsa kuti sarudzo redu riri kuuya musi wa23 kuti vanhu zvichaita kuti vanhu vasavhote vasina kusununguka nenyaya yemhirizhonga idzi. Saka zvinotinetsa zvikuru.
Asi amaishiri edenga, bato renyu reCCC rakasainavo chibvumirano ichi.
Yevo, takasaina isusu sebato to just show our commitment. Asi hazvireve kuti tiri kubvumirana nenhau dzevhaiorensi dziri kuitika pakuvhundutsirwa kwevanhu, pakurohwa nevanhu, pakusvika kurayiwa kwevanhu nenyaya yokuti kune vamwe vedu vasingade kuti vanhu vavhote freely vasarudze vatungamiri vavanoda.
Avo vange vari mutevedzeri wevanoona nezvesarudzo muCCC, amai Ellen Shiriedenga vari parunare kuHarare neStudio 7. Asi vakafanobata chigaro chokubudiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vanoramba mhosva dziri kupomerwa bato ravo.
Hatibvi pashoko rekuti ngativei nerunyararo mukati menyika yeZimbabwe. Ndo mashoko ari kutaurwa naPresident, vachitaura somutungamiri weZANU PF, vachitaura saPresident mutungamiri wenyika. Nekuti isu takarwira nyika ino kuti isununguke ive nerunyararo, vana veZimbabwe vawane kuzvitonga, vana veZimbabwe vawane kuzvivaka nekuzvisumudza. Hatidi ruzha nemhirizhonga seZANU PF. Tinongoramba tichikurudzirana kuti ngative nerunyararo, ngative nekudanana, ngatisavei tinonyeperwa, ngatisavei tinopesaniswa neavo vanobhadhagwa nekuteuka kweropa redu, neavo vanofara vachiona nyika ino ichitsva isina rugare, isina kuwirirana, isina kuyanana. Ini ndinokutendai nekuti runyararo rwuripo ngarurambe rwakadaro mazuva asara kuti tisvike pakuvhota mashoma shoma. Mwana wese weZANU PF, bata mashoko omukuru wenyika, ngativei nerunyararo. Mwana wese weZimbabwe, bata mashoko emutungamiri wenyika avakataura saPresident, ngativei nerunyararo, ngativei nekuwirirana. Kusafarira zvimwe chete hakutiiti kuti tivengane, hakutiiti kuti tive mhandu kana vanhu vasingaonani. Tinoti isu diversity is the cement that creates a strong society. Ngatifarei mukusiyana mafungiro edu, ngatifarei kuti umwe neumwe ave nechake chaanoda. Ndinokutenda nechikoramba chikurudzira kuti ngative nerunyararo. Avo vanoda zvemhirizhonga, vanoda kuvanda kuseri kwechimunwe nekuti havana zvavaitira vanhu, aiwa ngativasiyei. Asi mwana weZimbabwe, usabvume kubudamba mako uchindorovana nomwe munhu, usabvume kubudamba mako uchindonetsana nomwe munhu.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chokubudiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance UZA, amai Elizabeth Valerio neZuro Muchinoi vakaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro musarudzo wemutungamiri wenyika, vachivimbisa upenyu hwakanaka kuvanhu vachiti vachawanisa vanhu zvinodikanwa kuti munhu ararame zvakanaka. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mai Valerio sevanga vari kukaroi Magunje Makonde vachisangana nevanhu nevamwe vari kumirira bato ravo musarudzo dzemakanzura. kumagunje ya mai Valerio wauza Studio 7 kuti pane mumwe mutsigiri we ZANU-PF awauza kuti vatendewe kutsvaga tsigiro munzvimbo iyi sezvo iine varidzi vayo vanove ZANU-PF. Vachivaudza murume uyu kuti Zimbabwe inyika ine utongi hwejekerere uye vanhu vakasununguka kuenda kwavanoda. Bato ZANU-PF rinotevedzera mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanoda runyararo. Amai Valerio vanoti vari kugamuchirwa havo zvakanyanya uye havasi kusangana nematambudziko sezvo vanga vakazivisa mapurisa. Nezuru amai Valerio vaifamba nemotokari vachivimbisa kushandura zvinhu vakasarudzwa.
For 2023 elections, tukuona kuti upenyu hwatinawo muno muZimbabwe hauna kumira mushe. It's not a normal life. Saka tiri kuti slogan yedu yecampaign iyoyo tiri kuti tiri kuda a good life for every citizen. Tinoda kuti munhu wose agare upenyu hwakanaka, ave ne, you know, life iri normal. Munhu wose anofanirwa kuva nemvura, for example. It's a normal, ordinary thing, but mukaenda mumaareas arikugarwa wanhu
pachakavabvunza kuti sei vasiri kuunganidza vanhu sezviri kuita mamwe mapato, amai Valeria vakati nguva yekutsvaka rutsigiro yave pfupi sezvo vakanonoka kupinda mundima.
Tiite marali ziko zvino handione kuti ndingazogona kutaura nevanhu ndinyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei kwavanogara. Saka isisi tiri kuita inonzi car rally, tikufamba province to province tichisangana nevanhu kwavanogara, kwavanoshanda, tichinyatsotaura navo ndida kunzwa kuti upenyu hwakaita sei kwavari kugara.
Mumwe akapinda musangano wanhezuro waamai Valeria, muzvari Rufaro Chatikobo, anoti anoshuvira hurumende inotungamirirwa nemudzimai. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vari Joyce Ngwenya vanoti mukana waamai Valerio wekukunda mudiki sezvo vanhu vakawanda vasati vave kugamuchira utungamiri hwechidzimai.
Saka nyangwe uri kandidheti, uri munhu wechikadzi, uri kubato rinomukurumbira seZANU-PF kana kuti TCC, hapana munhu vashuma vangakuvhotera, nekuti vanhu vemuno unhu womuZimbabwe nemuAfrica ndiwe kuti munhukadzi haakwanisi kutungamira nyika. Saka zvakanaka kuti aende achikumafuro nedimwe mombe, asi hapana chinobuda.
Sarudzo dzegoro rino dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye amai Valerio ndiye mudzimai cheche ari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika dzekumadokero magora ari kuyengerera upfumi hweZimbabwe, vachiti Zimbabwe haizofa yakatongwa nezvidhori zvenyika idzi. MuNewsday, guta reBulawayo razivisa vagari veguta iri kuti mvura ichaita ichishayikwa muguta sezvo kanzuru iri kugadzira mapombi ari kubvinza. MuNewsday makare, hurumende yazivisa kuti mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa havasi kuzopiwa mikana yakaenzana neyavaEmerson Mnangagwa mumapepanhau, patelevhizheni nemumaredhiyo, nokuti vaMnangagwa ndivo mutungamiri wenyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hallo, 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 Maskara Sepa Studio 7. Aiwa sitaswera edu. Aiwa nyika edu tinoida zvikuru kuti vanotaura kuti nyika vanatide tinoida zvikuru nyika edu. Tosaka tine zvitupa zvinodedza kuti Zimbabwe sesaini yekuedza tinoda nyika edu. Uye hazviri kuti kana munhu asingatsigire bato rezanupefu haade nyika ba. Tinoida nyika iyi zvakasimba. Tinokutendai vakaenda kuhondo mukarwa, dhimba kunga muripo, dai taivepo takatoendawo kuhondo kwacho. Saka haisi dambudziko ba kuti kana munhu asingatsigiri musangano wezanupiefu onzi hadi nyika ba, hasiri zvazvinoreva. Isu tototarisa kuti chivakai nyika yacho tione zvamunovaka. Hamusi kugona kuvaka nyika nenyaya yekuzvikudza kuti makaenda kuhondo. Hamuchadi kuvaka nyika, mangoita basa rekuba. Vamwe vakatorwa hondo mashure medu, isu vakagadza nyika dzavo dzaakuyevedza. Isu hatina chatii nacho. So ndoda kutenda zvikuru kwazvo kuti Mwari vakuitirei zvakanaka. Amen.
Studio 7 muri seiko ku kunotire right. Ini maonera angu kufunga kwangu zvangu ZANU-PF ka irikutirwadzisa because vakomana vanhu vakauraya tinashe chitsungi vabvumirwa kupuwa bail asi vajobu sikalana nasi varimo mujere havasi kubvumirwa kupuwa bail zvino zvinotirwadza. Asi vanotisa hatipindiri munhau dzematare, hatipindiri kunezvimwe nhau dzematoni dzezvematare vematare vakazvimiririra. Mwari dai anga atibatsira. Ndichidavira zvakare kuna baba vavhunza kuti vana Chimhido nana Mujibha nanani vose vakanga vachimiririra mhondo makanzinyoresai mazita. Izvi zvagara igaroziva kuti kugore roga roga remaelection panongonzi maelection ndobva munonzi nyorai mazita oshava kuti pakati posa pavakanga varipi. Iko zvino ndobva vachazokwanisa kuvapa mari here? Hakuna mari yakapuwa vana Chimhido nana Mujibha nemaoveti mamwe atorina. Ini sekuru vangu vakatosvika pakufa vachingodida vachifamba, mari dzacho dzimwe vachitoshandisa mari dzekudya dzavaitotora pamba kuti utengesa mbudzi vachiinda ikoko. Saka ZANU-PF ka kungonakirwa nekutora vanhu kuita samapenzi. Oshava kuti pa43 years vanoti tipenzi mwe 5 years vagadzirise chii chavachagadzirisa nekuti zvinhu zvose vatoondonga. Vava kuda kuti vagadzirise kupedzisa here?
Maswera seiko pastudio 7 zuva ranhasi nokutendai. Ndine mashokowo maduku andinoda kuti nditaure nemhuri yeZimbabwe. Tiri panguva ine kunovhota, kwasara mazuva mashomanana kuti tiende kumaelection. Vanhu vese vari muZimbabwe border to border, kona to kona, ngatichengetedzei mavhotsi edu munguva yekuvhota. Ndoda kuti ndiyeuchidze mhuri yeZimbabwe kuti vazive kuti ZANU-PF yaedza mabhindauko ose asi hapana chayabudisa. Iko zvino izvi iri kutora yunifomu dzemasoja ichipfekedza vakomana vegengista vari kuchitumbwisa uko nevari mune dzimwe nyika mune dzimwe nzvimbo kuti vanzi masoja iwo vasiri masoja. Iri kutora yunifomu dzemapurisa kumasvingo uko nekune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana vopfekedza vanhu veZANU-PF kuti vanzi mapurisa iwo vasiri mapurisa vanhu vefazi. Pane mukomana uyu wechechi yekumasvingo ari kushandiswa semupurisa iye ari munhu wefazi ari mukuru wechechi. So chenjererai vanhu ivavo vachange vari kumapolling station mazuva ekuvhota mazuva enhingirikini. Saka chengetedzai kodzero dzenyu nechengetedzo dzenyu vanhu vezanu vezimbabwe. Ndoda kutenda zvikuru kuti vanhu vachashishidzirwa panguva yekuvhota vachinzi tinokuonai tinokuzivai tichanyora nhamba tichaita sei hakuna anoona munhu. Vanhu ngavavhotere pavari kuda vabereki kunyanya vabereki. Ndoda kutendai zvikuru. ZANU-PF iri kutiraya chitsotsi chese panguva ino yemaelection. Musi wokuvhota ichaedza zvese ende pachamuka zvimhirimhiri zvakawanda kuti maelection avhiringidzwe. Asi zvese izvozvo Mwari ndiwo anobatsira, ndiwo anotikundisa. Ndatenda mazviita baba chinogurei.
Mangwanani mamuka sei vashamirari vestudio 7? Aiwa zita muka. Tinokumbirawo vanhu veZANU-PF vasaedza vanhu kunge vana vadiki vana vanotanga kuvhota nhasi kana vanonzi unozoonekwa mubaloti. Mubaloti mune kamera kana muchidiwa nevanhu mabasa enyu achionekwa. No, vanhu can vote for you but kana pasi hapana. Just check kuti munaunza kuti ndakavaka airport indichigara kusvanyati kuroti nemakombo ande handina kana tazi rekuinda kuairport kwacho ndinokwira ndichindepi ndisina mari ndisingashandi. Saka zvimwe zvinhu hazvinova nemusoro unoketa.
Ndoda kutaura pana Namunangagwawo nebato ravo reumbavha iro reZANU-PF kuti nguva yenyu yachikwana yekuti murare makatsamira matombo. Ya mari zvinhu zvamuri kuba zvevana veZimbabwe muchidya mega muchizviita zvenyu imimi zvichakupindukirai inguva diki diki yasara kuti muone kuti zvamanga muri kuita zvakusvika pamagumo.
Kwazuva iwe Studio 7, ini ndiri kungoti pamberi neCCC pasi nemhandu pasi neZANPF ndakamirira kodzero dzemadzimai nemayuthi. Tiri kudawo shanduko, ngativhoterei CCC.
Idzoko dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kupomerwa mhosva 41 dzine chekuita nekuda kumanikidza vanhu vanoona nezvesarudzo mudunhu reGeorgia yekuti vainge vakunda musarudzo kunyange vainge vakundwa navaJoe Biden muna 2020. VaBiden nevamwe vavo gumi nevasere vaTrump nevamwe vavo gumi nevasere vari kupomerwa mhosva 41 dzinobva mune zvesarudzo dzakaitwa muna 2020. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye kuti vatitsanangurire.
Hazvisi kutishamisa nekuti iyo Georgia through prosecutor vava nenguva vachiinvestigata nyaya dzavaTrump. Saka nema atikati maindictment kana kuti masamanisi anga achipuhwa vaTrump panguva yapfuura iyi hazvishamisi kuti izvi zvinhu zvakachikwanisa kuitika kana kuti zvinokwanisa kutoitika kuti vanokwanisa kuindictwa zvekare kuGeorgia.
Tiri kuonawo ivo vaTrump vachiti izvi zvinenge zvine chekuita nenyaya dzematongerwo enyika. Munozvionawo sei segweta?
Ya saVaTrump semupolitician and former president wo ne atingati front runner wekuma Republican azvunhu zvaanova nemvumo kana kuti right yokutaura nekuti zvunhu zviri kukanganisa yatingati campaign yavo. And uyezve vaTrump kuannounce kwavakaitawo zvekare kuti vanga vachapindawo zvekare mumaelections ayari kupinda zvunhu zvisina kutambirwa zvakanaka nevamwe vasingavafariri. Saka ivo kana vachiona zvinhu zvakadai so zvichiitika zvekuti vari kupuhwa tikati maindictment from literally every corner zvinhu zvinoita maziso avo sekunge zvinhu zvinganzi zviri politically motivated. Saka hatingamborambi kuti hazvingave zvirizvo nekuti ndozvo zvavari kuonawo.
Asi pane chingamisa here vanhu kuchuchisa vaTrump semunhu aimbova mutungamiri wenyika?
Aiwa hapana, hapana chinokwanisa kumisa hatingati maprosecutions kana kuti kuchichisa vaTrump nekuti pari zvino havazi mutungamiri wenyika. Vaive mutungamiri wenyika and bumbiro remutemo remuAmerica haripi hatingati maprotections kumaformer president kana vakapara mhosva panguva yavanga vari president. Saka izvi zvinhu zvinokwanisa kuve zvichitoitika and zvinhu zvatinoona kuti zviri kubheswa nemafacts ari mujekerere atingati ari public knowledge zvakaitika panguva yekuannounce kwamaelections kana kuti kuchallenge kwavaiita o like atingati maelections after vaBiden vaelector.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas naBlessing Zulu weStudio 7. Mashoko atiri kutambira anoti muchuchisi munyaya yavaTrump amai Fonnie Willis vapa va Trump nevamwe vavo kusvika musi wechishanu 25 Nyamavhuvhu kuti vazvipire kumapurisa vachiti anenge asina kuita izvi achasungwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutongi wedare rapamusoro vaNeva Katio nezuro vakaramba nyaya yekuti chichemo chebato reTCCC chekuti nyaya yamagwaro yekuvhota ikurumidze kunzwikwa nedare. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti mitemo yezveupfumi yakadzikwa neReserve Bank of Zimbabwe kubva kutanga kwegore iri kukurudzira kuti nyika ichishandisa mari yekunze. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.